Action.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 14 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti chikoro zvikuvhurwa svondo rino, event yedu haikwanisi kuenderera mberi. Asi chatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro, bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kunori mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro, saka tikusha kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuziisa gwara richafamba bato ravo.
Kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita President Nyusi weFrelimo, vakahwina pamaelections akaitwa ikoko, saka ndiko kwaenda president wedu. Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzisadi kunyanya neMozambique, tiri chinhu chimwe chete, tinofamba tese, naizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata chese pamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vombosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaPhilippe Nyusi. Zvikoro zvinovhurwa, vamwe varayiridzi vakawanda vachiti vakundikana kuenda kubasa nekuti havana mari dzekuendesa kumabasa kwavo. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi arambidza bato guru rinopikisa reMDC kuita musangano waro mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafamba nebato ravo pamwe nezvirongwa zvavachaita gore rino. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
Kuna magetsi, zvikoro zvavhurwa, vanhu havana mari, hakuna chiripo, vanhu havana kana chavainacho, nyika iri kutambura. Saka vanhu varoda kunzwa kuti utungamiri hweMDC huri kuti kudii. Paagenda 2023 yatanga achida kuti tiite mangwana, ndopanga vachida kuseseturwa neutungamiri hweMDC kuti tichaita sei rwendo rwuno. Iplani yeaction yeMDC yegorera 2020. Asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvikuvhurwa svondo rino, event yedu haikwanisi kuenderera mberi. Asi chatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro, bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kunori mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro, saka tikusha kuti mapurisa apinda papi pakuvhurwa kwezvikoro.
VaTamborinyoka vati musangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa. Vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika.
Takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019. Vanhu vemDC vakadashurwa, vanhu veZimbabwe vakadashurwa, vakashungurudzwa, vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare, munana Bhuru wayo, munana Gweru, munana Masvingo nebamutare. Zvakarambidzwa izvozvo mwedzi waNyamafufu gore rakapera. Takaona rejimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo. Saka tati haiwa, tirikuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri. Asi sekutaura kwandamboita, tiri kuongorora semusanga, tawirana kuti tinosvika rinhi kusvika rinhi tichiteerera mitemo isina musoro.
Vati musangano uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva. VaTamborinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sesangano remagandanga uye irikuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro.
Vakaramba zvatoda kuti anemusi wechipiri muchawana zvatichaita. Ndonyaya iri kupinda munyaya yekuti tikuongorora kuti kusvika zvarini tichiterera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzeredzo yedu nekuita maactivities edu anovhumidzwa nebumbiro remutemo yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC.
Zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe inyika yakasununguka, vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana. Tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika. Nebumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro. Saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure ne utongi hwegutsa rizhinji.
Muna Nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vambosendeka zvakare zororo ravo nhasi apo vasimuka vakananga kuMozambique kunopemberera kugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaFilipe Nyusi ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna gumi guru gore rapera. VaMnangagwa ndemumwe vatungamiri vedzimwe nyika gumi nembiri vari kutarisirwa kunge vari mumaputo kumabiko aya. Aka kaveke chitatu vaMnangagwa avari pazororo remasvondo matatu vachimbosiya zororo ravo vachienda kunoita basa remutungamiri wenyika, kunyange hazvo mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga varivo vakafanira kubata matomu. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakakosha zvikuru kuti vaMnangagwa semumwe vatungamiri venyika dziri muSadik vange vari pamabiko aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinotenda zvikuru vakandemiri. Purezidhendi vedu vaenda kuMozambique kumaputo ichokwadi ichocho. Kune nyaya yekupururudzira kupemberera kuhwina kwakaita purezidhendi Nyusi weFrelimo vakahwina pamaelections akaitwa ikoko. Saka ndiko kwaenda purezidhendi wedu.
Zvinhu zvakakosha zvakadi kukama wenyika mbiri, Zimbabwe neMozambique.
Zvakakosha zvikuru kuti Zimbabwe yakabatana zvikuru nenyika dzisi dzeSadik, kunyanya neMozambique nevese neMozambia vese vari muSadik. Takabatana zvikuru South Africa, Namibia, vese kusvika vaAngola, DRC, tiri chinhu chimwe chete, tinofamba tese, tinaizvozvo tichacelebrate kwatinocelebrata tese pamwe chete.
Tinoona kuti vaMnangagwa vanga vari pazororo zvichireva kuti vatodimurira zororo ravo panzira. Vanga vakakodzera here kuti vange vachisiya zororo vachienda kumabiko?
Purezidhendi ED Mnangagwa tiri kuvaona vachishingaira zvikuru neshungu dzekuda kuona kuti basa reZimbabwe, nyika yeZimbabwe yaenderera pamberi, ukama hwedu nedzimwe nyika hwaenderera pamberi. Ndinogara ndakataurira varwe ruzhinji kuti mutungamiri weSecond Republic ane shungu zvikuru nebasa nekuona kuti Zimbabwe yabudirira. Naizvozvo anogara achingoshanda.
Pane vamwe honorable Mutsvangwa vari kuti kuita kwakadai kwekuti mutungamiri wenyika ari pazororo anombodzoka achitora basa ipo paine vaChiwenga vakafanira kubata matomu, zvinoita sekunge vasina chivimbo navaChiwenga vakabata matomu. Munoti?
Handizive kuti munozvinzwa kupi izvozvo, nokuti isu tinoziva kuti baba Mnangagwa ndiye president nafirst secretary wemusangano uri kutonga weZANU-PF. Baba Chiwenga ndiwo vice president na second secretary wemusangano unotonga. Baba Muhadi varivo second secretary na vice president wenyika. Vanhu vanoshanda pamwe chete seteam. Handizive vanotaura vanofunga kuti Zimbabwe ichaita zvavanoda mumusoro mavo kana kufunga kuti leadership haina kubatana,
kutsvaga pekupfeketudza napo kuti vafunge kuti pane zvisina kumira zvakanaka pakutongwa kuruditwa neruling party. But ini semunhu wanobva kuruling party ndiri kuda kukupa yena assurance kuti president nemavice president avo neparty yese nemaministers yese vanoshanda zvakanaka zvikuru pamwe chete zvekushanda nesimba kuti nyika igadzirike.
Vanga vari gurukotaro zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Apo zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe varairidzi vakawanda vanoti vatadza kuenda kumabasa vachiti havana mari dzekufambisa, asi vamwe vashoma vanoti vakwanisa kuenda vachityira kudzingwa mabasa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mudunhu remasvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi. Asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa. VaEston Matthews avanodzidzisa pachikoro cheZaka Primary School vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vanga vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro.
Vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo. Vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi. Isu sevarairidzi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisa dambudziko redu. Vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera.
Mumwe mudzidzisi aramba kudongwa zita rake ati kunyange aenda kubasa haana kudzidzisa vana sezvo vana vaswera vakangogara.
Zvedu kumabasa tichingondeyandeyawo kungoti tichingoonekwa kuti tiripo nokuda kwokuti hurumende yedu inogona kutidzinga mabasa vasingatereri zvichemo zvedu. Saka tanga tichingovapo tichingokwidza nokudzira. Kunyange vakuru vedu vebasa vepublic service vanga vachisvika zvavo havana kukwanisa kuzviona nekuti tanga tichingovapo tichingoita kuti zvinhu zviite sekuti zviri kuendeka. Asi icho chokwadi chekuti hurumende inoisa zvitanda munzeve panyaya inongori pajekera rekuti hatina kupuwa mukoro unotikwanira, tiri incapacitated.
Masangano anomirira vadzidzisi akaita sere Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ akaita chisungo chekuti nhengo dzavo dzisaende kubasa panovhurwa zvikoro nhasi. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvovo vati chisungo chavo chabudirira zvikuru nhasi.
More than 80% hadzina kuenda kumabasa. Asi kana tikazohurengedza navamwe varairidzi zvikuru sei maurban area tinoona kuti participation yanga iri very low, iri pa50%. Patikaenda kumaruwa tinoona kuti participation yanga iri more than 80%. Kune manyepo ambotaura uchinzi maheadmaster akapiwa mavhucha anozopiwa maticha. Saka maticha akawanda mamwe aenda achifunga kuti kuna mavhucha anotorawo kuda vana vavo vangadyawo. Kozoti kune masiaiwo anga achifonera futi zvevarairidzi vamwe zvikuru sei vari muurban area vachiti ngavaende kuzvikoro, kana vakatadza kuenda kuzvikoro vanodzingwa basa nokuti havana kusaina mapeshi. But isu tichitarisa overall ndinofunga kuti nhengo dzedu dzatevedzera chisungo chatakaita mangwana. Vakawanda vangavaenda vachifunga kuti kuna mavouchers vanenge vasikowo kuzvikoro.
Mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZDS Chitiga varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi. Asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku, makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura. Bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera, izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi. Ndakamirira Studio 7 Matsvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, zvikoro zvavhurwa nhasi paine makakatanwa pakati pevarairidzi nehurumende pamusoro pemihoro, izvo zvasiya varairidzi vakawanda vachiti havasi kuenda kubasa kusvikira matambudziko ava agadziriswa. Vachaosinyoni ava vanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti vanowirirana nekurangwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi, asi vachitiwo kusadzidza kuri kuitwa nevana kuchikoro kuri kumbunyikidza kodzero dzavo. Ngatinzwei hurukuru yavaita namai kuhove weStudio 7.
Ya, dambudziko riri kusangana nevarairidzi dambudziko hombe chaizvo guru rokuti chese semhuri yeZimbabwe tinofanira kunyatsoongorora kuti vashande uyezve vazive curriculum nyowani yakagadzirwa iyo. Vanotoda kutibatsirwa pamwe chete nekupiwa rutsigiro rwakakwana nehurumende. Saka izvi tiri kutipa nehurumende zvekusavatsigira pamwe nezvekusavapa mari inovafadza neinovakwanira. Zvinhu zvisina kunaka zvinova izvo zvinokanganisa kudzidza kwevana vedu muzvikoro, nokuti zuva ranhasi ravhurwa zvikoro. Muzvikoro zvese zviri muno muHarare mudhizi dhizi makakwanisa kutenderera richinotarisa richiona kuti vana vari muzvikoro nevarayidzi vangani. Zveshuwa varayidzi vanga vari muzvikoro vashomanini chaizvo nharatidza kuuya kubasa. Vazhinji vacho havana kuenda kubasa zvekuti vana havana kana chavadzidza zuva ranhasi rafurwa zvikoro. Izvi zviri zvinhu zvinodzosera kudzidza kwevana kumashure.
Vanyoni, kune vamwe vane maondero ekuti hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevarayiridzi. Vakamboedza kukurukura nevarayiridzi vakati vachavapa macushioning allowance, asi varayiridzi vakaramba vachiti macushioning allowance aya haambovabatsira. Pane chakaipa here kuti varayiridzi vatore mari iyi voendera mberi vachiita hurukuro nehurumende, iyo hurumende ichiedzawo kugadzirisa mamiriro akaita upfumi hwenyika?
Kuti hurumende ipiwe mukana yaipfungwa zvinotaurwa nevanhu vanenge vari pakati pekudya pamwe chete nekuguta pahurumende, zvekuti hurumende inotaura kuti haina mari yekubhadhara vashandi asi ine mari yekuvapa maallowance. Kunyengerana kuri pachena, nekuti iyo hurumende irida kukoshesa kuvapa maallowance ichitadza kuvapa masalaries avo nekuda kwei vanoa maallowance vasina mukoro wakakwana zvichikonzereswa nei timushandi kuti akwanise kuenda kubasa hunge akafara.
Tichitarisa nyaya yekuti kune vana vaenda kuchikoro nhasi asi havana kuwana mukana wekudzidza nenyaya yekuti kune varayiridzi varamba kushanda nhasi, mungati kodzero dzevana vechikoro dziri kumbunyikidzwa?
Kumbunyikidzwa kodzero dzevana kuri pachena, ende kumbunyikidzwa kuri kukonzereswa nehurumende. Zvinhu zvinotodzosera kodzero dzevana kumashure, nekuti vane right to education apa havachawani education yavo, havachawani education yakakwana. Zvinova izvi zvinokonzera kuzofoira kwevana. Ichokwadi chete zvekuti kodzero dzevana pamwe chete nekodzero dzevabereki vari kubvisa mari dziri kutovhaileta.
Vachausinyoni vanove vanorwira kodzero dzevanhu munyika vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari parunhare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete afa mukurwisana kwemapurisa nevechidiki vanga vachiratidzira muguta guru reConakry kuGuinea. Nyika shanu dzemumatunhu ari kumavirira kweAfrica pamwe neFrance dzakawirirana kubatanidza mashandiro emauto mudunhu iri senzira yekurwisa zvakasimba chikwata cheIslamic State. Paris ichiti ichawedzera mamwe mauto 220. Nyika dzemuEurope dzatanga kunetsana neIran zviri pamutemo zvichitevera danho rakatorwa neTeheran svondo rapera rekusaremekedza zvibvumirano zvekuti isaenderere mberi nekuumba zvombo zvenyuclear. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti Zimbabwe yanyorerana chibvumirano neChina chekuchinjana mari kuitira kuti kutengeserana pakati penyika mbiri idzi kuve nyore. Asi vamwe vanobvunza kuti izvi zvinoshanda here kana kuti kupedzera hoko padehwe retsindi. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nezuro, vanxube vakati chibvumirano ichi chichabatsira zvakanyanya munyaya dzekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Vakataura mashoko aya kumucheto wemusangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina vaWang Yi, avo vainge vachishanya kuZimbabwe. Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti zviri kuitwa izvi zvinorevei.
Nyaya yeSwap Deal hachingoriwo chinhu chisinganyanyi kushandura mamiriro eupfumi hwenyika, nekuti chingotaura kuti kana munhu wekuChina ada kuendesa mari yake yaanenge aita muZimbabwe kudzosera kuChina, anongo chinjana nemunhu weku China ari kunza mari yake kuZimbabwe iye omupa ari kuya kuZimbabwe mari yekuZimbabwe iye oku China omupa mari yekuChina.
Asi izvi zvine dambudziko rei? Tabvunza Dr. Kanyenze zvakare.
Saka dambudziko riri kumore kondero kuti kana paine mari mbiri dzinoshanda imwe mari ine mpengo wakadzikama uri pamusoro imwe yakaita seZimbabwe dollar iri kungodonha ari kuChina uyu pamwe angangorambe kuti ndoda kuramba ndakangobata mari yangu yekuChina ndopinda ndine mari yangu yekuChina ndoona zvekuita kana ndichingoichinja zvishoma nezvishoma pane kuti nditange ndaita swap pekutanga ndobata mari yekuZimbabwe iya yorasikirwa neuremu iri mumaoko mangu.
Mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma.
Dambudziko riri muno munyika munomu nderekuti tine maonero atinawo ndeyokuti vana muzvina bhizimusi vanobva ivo kuChina vanenge vanowana ndingangoti kakubatwa zvakanaka kana kuti yatinoti favorable treatment kubva kuhurumende yedu nekuti tichitarisisa nyika inoyi mainvestor kana kuti vana muzvina bhizimusi vekunze vari munomu. Tine makambanies anobva iwo kusouth Africa, tine mamwewo vanobva kunana France nevamwe vanobva kuUK vanova vane mabhizinesi munomu. Ivavo havasi kuwana ndingangoti mabatirwo mamwe chete iwayo.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo chibvumirano ichi chinoratidza kudyidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi.
Ukatarisa ukama huri pakati peBeijing neHarare, ukama hwakadzama zvikuru ndosingamuchitarisa kubvira Zimbabwe yapiwa zvirango zveupfumi kunyanya nenyika dzekumadokero.
Asi vatiwo kushanda kwechibvumirano ichi kunotinetsei.
Chikonzero chiri chokuti kana kutaura nyaya yemari, mari haisi chiri chokuti tinogara pasi ongoti tida mari yedu tirumba medu. Mari chinoita kuti mari yemari kubvumwa kana kudiwa kwainika nevamwe nhete akakukomberedza newe zvakare. Apa mari iri kutaurwa nezvai pakati peZimbabwe neChina ndioni iri mari inokwanisa kunge ichifamba maoko akawanda. Chimwe chinorwadza futi chiri chekuti ukama hweZimbabwe neChina hwakanyanya kuwandira kuhurumende kana uchitarisa kudarika nezvemabhizinesi. Saka mari iyoyo iramba isiri mari inokwanisa kunge ichisimudzirwa kana kuti ibvumo inekukurumidza.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti havo vanoona sekuti chibvumirano ichi chakanaka chose.
Currency swap exchange inobatsira nekuti Zimbabwe neChina zvinodyidzana zvikuru. Saka hazvibatsiri kuti nyika mbiri dzisingashandisa US dollar pachee zvadzo dzoti kana dzauda kutengeserana poshandiswa US dollar.
China yakanyoreranawo zvibvumirano zvakadai nenyika dzakaita seSouth Africa, Nigeria neJapan. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vemutambo wenhabvu gumi nevatatu vekunze kwenyika pamwe nemumwe chete wemuZimbabwe vanyorera basa rekuve murairidzi wechikwata chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi weChicken in Joy Antipas ndiye ega murairidzi wemuZimbabwe anonzi akanda tsamba yake yekutsvaga basa rakakosha iri. Mukuru weZifa Technical Committee vaBrighton Malandule vati vari kusangana svondo rino kusarudza kuti ndiani wavachapa basa iri iro raive rakabatwa kwenguva pfupi naAntipas wacho. Asi murairidzi weCranbourne Bullets Nesbet Saruchera anoti zvakakosha kusimudzira varairidzi vemuZimbabwe nekupa basa iri kuna Antipas kana mumwe murairidzi wemuno anenge akandawo tsamba yake. Murairidzi ari kudiwa uyu ane basa guru rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations pamwe ne2022 World Cup. Aimbotambira Kadoma United muZifa Northern Region Division 1. Prosper Mshai anoti ino haisi nguva yekusandura-sandura zvinhu achiti Antipas anofarira kuramba ari pabasa.
makocha angu chinjwa chinjwa timu yazomira mushi saka izi kuti kochi ari kuyangaramba aripo kuitira kuti zvinhu zvitese zviite mushi mukanjia makochi ndoba munozoona timu yakurova kozi mumwe kocha anouya noya netimu yake uya aripo izvezi timu yekutiona ngeiri kugona zvekuti hapana kana pekuti tikafunge kuti ndichachinjwa timu kana kochi kochi ngaramba aripo ende kochi ari kugona zvibasa rake
mutsigiri wedynamos vakudzaibere vanotiwo Antipas anofanira kupedzisa basa raakatanga sezvo anga ave neukama hwakasimba nevatambi vema Warriors.
Akatanga nekampeni yake zvakanaka nevatombomupa mukana aita se apedze magemu akaya kuzotsvaka umwe coach but magemu ake mamwe akadhirowesa mamwe akahwina saka anoratidza kuti anogona basa rake nevamusiya apedza kampeni yake.
Aigove mubati wepagedhe wefahon Docking Farm neAthletic Wildcats Shepherd Saizi anoti Zimbabwe ine varairidzi vakawandisa vanokwanisa kuita kuti chikwata chemaWarriors chibudirire asi kungoti havasi kupiwa mukana nerubatsiro rwemari.
Varairidzi vedu vatinawo munomo vakatogona zvisingaite asi chikuita chekuti varairidzi vanopiwa mukana wekuti vapinde muzife mo vakoche national team asi zifa ina mari. Daine mari vaitwa mukana wawo kupiwa mari kuti vaite zvari kuita nechito chimibudirira.
Antipas ndiye aive panyanga apo Zimbabwe yakaita mangange 0-0 neBotswana uyezve apo yakanurova Zambia 2-1 muHeroes International Stadium. Asaimbotambira chapungu Wellington Shangiwa anoti nhabvu yasanduka zvekuti zvave kuda murairidzi wekuEurope sezvo varairidzi vemuno vachiomerwa apo Zimbabwe inenge ichitamba nezvikwata zvakasimba uyezve zvinenge zvine varairidzi vekuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zvakaitika munyika zuva rino ra14 ndira gore rapfuura apo takaona vamwe vanhu vachirasikirwa neupenyu vamwe vachikuwadzwa apo veruzhinji vakaratidzira vachiti ivo vanga vasiri kufara nekukwidzwa kwanga kwaitwa mitengo yemafuta nezvekudya. Takaona zvakare dande mutande reinternet richimbodzimwa kwemazuva.
Ini ndinoitwa Tafadzwa Mutasa. Ndakasanganawo nedambudziko iroro musi wa14 January ndichienda kwandaienda hangu ndine mota yekubasa. Saka ndakasvika vanhu vakavhara mugwagwa wose vachipisa matai. Ndakatozonoponera mumakuva ndoma ndakanoponera ikoko. Hapanoita kuti ndakubva kumakuva ndakati achiregai ndiinde kumba. Aikini dzanza kuma12 dzepakati peusiku ndikasangana nemasoja vakandizvindikita zvisingaiti. Vakanditi unoendepi? Ndikati harume ndabva mukurohwa izvozvo zvine vamwe vanhu. Saka ndiri kuenda ukumba. Saka ndiwo hausikuziva zviri kuitika here. Ndakadhimanjika musoro wese ndikaita mavanga. Ndakambozama kuti ndiende kuzvipatara but hapana chipatara changa chakavhura chiri muchitunga. Ndakatozongosvikawo hangu zvekuvavarira mangwana acho kumba. Takaita usiku hwese tichingofamba kuti tikwanise kuenda kumba.
Pamairohwa pavaitsanangura here kuti mairohwerwa chii?
Masoja akangondibvunza kuti uri kuendepi? Iwo hausikuziva zviri kuitika here. Ndikati aiwa ini handina chandaa ndichimbozi vawo ndandagarawo ndiri kubvawo kwandiri kubva ndichienda kwandaa ndichiendawo. Mapepa angu ndeayaya zvose vakabva vatora vakarasa.
Saka apa maakupi zvakafamba sei kuti munge muri kwamaweko?
kuDRC at the moment ndauya nebasa. Ndokwandiri izvozvizvi nebasa. Ndinodriva ndichienda kune dzimwe nyika. Saka apa ndiri kuDRC ano ndiri kudhivhara ikokoko kuti kumba kuHarare ndokwandiri besi.
Dai maiwana mukana wokutaura nehurumende nezvakaitika kwamuri maitii?
Dai ndaikwanisa kutaura nehurumende chinhu chekutanga ndechekuti ndivo vakapinda pachigaro vakati the voice of people is the voice of God. Saka kana vanhu vataura handitika munofanira kunge muchiteerera zvinoreva vanhu. Kana vanhu vati ichi hatichidi handitika nekuti isu takati isusu hatidi vatongi toda vatungamiri vanoteerera vanhu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
musakanga na churongwa che The Connection cheve chidiki na 8 PM chamuno piwa na Mike Wove. Apo anenga achitarisa matambudziko akatarisana nevadzidzi, varairidzi pamwe nevabereki apo zvikoro zvavhurwa nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza MDC kuita musangano wayo mangwana apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanga vakatarisirwa kuzivisa gwara richafambwa nebato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithi asikwazi vele ukuthi simingathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ungela energy ungadlanga. Namhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele hayi.
Izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvuliwe isikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele abazali bavese imbono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje. Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abeza kwethula umbiko wakhe womqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProgressive Teachers Union PTUZ, le Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayabe benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini weKwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abalazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu ezithi asikwazi vele ukuthi simingathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ungela energy ungadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele hayi. Njebu lamhlanje lokhu esizimile khona lapha nje singamaqembu sizama ukukhulumisa ukuthi kanti sibone kanti vele kungenziwani kodwa okokusebenza sibili hayi. Ngibona iviki zaphela sibili size isiza ukuthi kanti yena uhulumende umi ngaphi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZ uMnumzana Nation Mudzichirwa yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu babo. Akula i-learning enzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya ezikolo kodwa abantwana bafikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alpheus Mapranga yena othi uhulumende sekumele akhangelisise lolu daba.
kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sasihambisa abantwana esikolweni and bangahamba ku-strike sibele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona zansikwazi ukuthi zizazisuza ngaphi. Ngiyabonga ukucela ukuthi uhulumende akhangelisise indaba yomholo kamatitshala bayilungise ngoba bangayekela kunjalo ukuzathwalisa kugada ngoba imali zokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi esikolweni ziyasiwomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe lemali ababeyihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe, lamakhulu amanye lengxenye yamadola eMelika, $450. Kodwa uhulumende uthi kahle lelisi leli holo ngoba engelamali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selokho sekuludaba lunye. Abazali baveze imbono eyehlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje, abanye besithi ababonanga mehluko kule minye iminyaka. Kuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa loba hatshi njengoba bekulilanga lakuqala. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje elizweni lonke. Abamele ababalisi besithi amalunga awasela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingenelilutho. Ngakwelinye icele abazali bakhala ngendleko langokungananzwa ngababalisi. Unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi.
Mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngize ngabuyela endlini somele nje emsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani. Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvuliwe isikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo.
Yebo kambe izikolo zingabe zivuliwe njengeminyaka yonke ukuthi nxamnya uqalisa ende kuya kula bantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary. Ababalisi bangabe behambile ezikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bathiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees. So umumo wangkhona nje kuphonga uba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangkhona kawuma kuhle.
Inkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kunenge kakhulu njalo le ntengo iphezulu kakhulu.
Izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu. Ngapha le ntengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengelalutho sisadinga izinto zakhona. I-school fees laso sikhwelile.
Laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo, unkosikazi Messi Sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile.
Mina esikolo sabantu abami ntemba ahambisa konke bekurayithi, amabhuku besithengile, lama-teachers abekhona, bekunormal ezinjengensuku zonke, lakathi sibathi bafundile.
Iningi belikhanyelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa izikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo, unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla. Utshele uMike Hove weStudio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo uhulumende aze abanike iholo abalifunayo.
namhla asihambanga emsebenzini ngoba sibone kungancedi ukuthi sihambe imali esiyithola incane kakhulu. So ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sivumelana nemali esiyiphiwayo.
Kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani, kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho. Njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingizi sithi amakushini ngalawansisi, kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda. Ungathini ngalokho?
Thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso, ngabe asikhali, ngabe sisemsebenzini namuhla. Amakhushini allowance esiwaphiwayo mancane, imali yakhona incane kakhulu. Uyathi uyithola izinto ziyasezikhwele ngelanga lonalelo. Kunje ikhushini esagcina ukuyithola, sathi siyithole izinto zase zakhwela, ayenelisi ukuthenga le grocery egcweleyo, ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana i-school fees, uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo. Imizamo hayi asikayibo ngoba yonke into abasitshelayo ukuthi bazosenzela yona ayikhiphi ebunzimeni esikibo. Ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhalelayo nje thina ukuthi imali yethu ibuyeni interbank rate kumbe ngama-US dollars.
Kungani lingathathi lawo ama-cushioning allowance bese siliqhubekela phambili lixoxisana lo hulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise somnotho?
Mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sesibekezele wakwana. Lo ngumnyaka wesibili lokho esibekezela kulokho ekuthiwa siyakhuluma siyazama lokhu lalokhu. Nxa yukuthi bayazama ngono bezame lathi sibe sihlezi ngoba ukubuyela emsebenzini kuzasibisela emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo ethi bekhule bengayiyilile.
Abodokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela, libona ngani lina lizayenza into efanayo na?
Bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba wamatitsha okwakathesi sekunzimeni obukhulu emjazisisa lokho okwayihlela amadokotela. And ngibona ngani indlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi.
Njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi. Singamatitsha kunje lathi singabazali, kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini. Yabe kusizwisa ubuhlungu, yebo, kodwa akula ngenye indlela esingenza ngayo.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho ukucela.
Thina sabe silokhu esikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho sivela khona ukuthi impilo esesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki. Ngabe bayasizwa izikhalazo zethu, besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kwenzeka ukuthi siqhubekele phambili. Lathi sisenelise ukuphila le muli zethu, sihambise abantwana besikolo, sidle, sigqoke, sihambe emsebenzini, sithabile.
Lo nkosazana Melissa Chingwanangwana owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe sixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngolwesibili kunjenje, asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-Deconnection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. U-Senator Elizabeth Warren wase-Massachusetts ongomunye wabancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha owesifazana ukuba ngumongameli. U-Senator Cory Booker ongumsundi wamela isigaba se-New Jersey edalela ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lama-Democrats kukhetho lukamongameli welizwe. Abameli be-Egypt, Ethiopia ne-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni ukuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Afrika we-Nile River. Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ulemizamo yokulungisa indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrolo lawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo. Njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla ehliswe intengo ezitaladini.
Uhlupho lukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash. Maluthwala amabhenki kakhulu apha icash. Abaningi nxa bethe bathola icash babe bethole $50, $300 ngelanga. Kumba abanye bathe bathole kwe-week. Umuntu ole cash ule mali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni kanjani ayethenga. Kodwa le ikhokhezi ngazi ukuthi uzamuke esitaladeni bayafika bakhambe inkala kade yemali. Okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uziyele ngasesupermarket uyethenga khonokho vele kudulayo. Kube sokusidika bale foreign currency nxabe ngena kulawo mashop amanye angabe siyamukela i-foreign currency. Kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifuel le ngoba bakhona amagarage anjengabo fuel ngani nge-foreign currency, amarandi, amapula nama-US dollars. Lenye ndi foreign currency abayivumayo. Kube sokufithi laba abaningi abangela i-foreign currency kumele bangene kuleyo mzila emide. So ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa abayebefuna i-cash njengokuthi nxa uyathenga i-uniform iyalutshibhilezile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika uthi othi ngifuna i-cash okusokusiba luhlupho.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe sasika kuleyi level esesikuyo, azikho uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye le-rand bancengise bejoyine i-rand union maybe izasibhalansela izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo. Ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la Amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana. Ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa. But thina ngapi imali yangkhona asiyitholi enila ukuthi sithenge lezi zinto. So nxa imikholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer le khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi. Ingxenye kungaphileka ngoba ayethu imali le yantengantenga sibula izwakala ukuthi isiza ngaphi.
Umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi.
Nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe eliningayo kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo. So into yangkhona enzima sibili while ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama-school fees. But le mali yangkhona ngapha lapha thina esithola khona kayikhweli. So kuthiya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini. Ipetroli yangkhona kayisathengeki. Abantu abayi-afford nxa ipetroli sifika almost $20 per litre. Ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 wena uhola $1,000 automatically awusatheli ifuel emoteni iyathi phelile uthole ukuthi iyaceda another 1 week ingabuyanga ingazibuye sesiphonga utotobeka sethela khona lokho okuncane. Things are very expensive. Uyangena ezitolo uyabona izinkwa zizihlalile abantu aba-afford ukuzithenga. So i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma amacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usephundlela yayathola khonapho kungadubukula igolidenyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayithiwe nedinga igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesenzani. So everything is just informal, akulanto eformal.
Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, usichasisela okungenziwa nguhulumende.
Akula kudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu. Kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna kuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba uhulumende yabe sechila ukuthi sokule disaster elizweni.
Ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo, eleZimbabwe elithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhubala lelo lizwe. Ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi se-Wange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele-Robert Gabriel Mugabe International Airport, le-Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Izakhamizi zematopo esansi emaNdebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu, ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo. Kodwa uDubo kuyikuthi sokulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezigabeni zemaNdebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zematobo lazo zikhala labanye, kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi sematobo uWard 10 emabonyane, umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center, sibizwa ngabe-ORAP labosobhuku belabokhansila ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year. Sibhalisela ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku-ORAP, njalo sahlangana nabe-ORAP basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kwinyanga ka-Okthoba, uNovemba noDisemba, kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho. Into esimangalisayo yikuthi sesibizelwa emabonyani Business Center ukuthi lapho sibuye lamasaka, sibuye lama-containers, isiphathelo zokuthi siphiwe amafutha. Olunye uhlupho yokuthi bese sizwile lapha thina ku-ward 10 ukuthi amanye ama-wards avele asephiwe imali ngamanye ama-organization asebenza ngaphansi kwe-World Food Program. Indaba esikhona lapha yikuthi asisaqedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kudla kuzahamba ngenza.
Unkosikazi Nokuthula Nyoni, esinye njalo isakhamuzi sematobo, uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke.
Uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi, labanye laba abalezinswelo bayakhala kakhulu, asikwazi ukuthi singasizakala ngakho.
Umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba.
Uhlupho esingaba labo ma singathola imali ora kakhulu njiba sikhangelele ezulu enye, hhayi khangani akuyazulu, abantu khangani bayalamba, abanye abayimpuku emakhaya kazele kweminye imizakalo yahlanga kalithi hayo khangela isikole ziyavula nemali abanayo ubhatala imali yesikolo kuzima kakhulu eyontwini.
ELeZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuchiye inengi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala eyesabekayo, ngakho-ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla. Nanku wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali, laloba lolu hlelo lusolwa ngabanengi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu, kuchiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020, njalo uMnumzana Chamisa ubekhangelelwe ukuhlela indlela ye-MDC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. I-MDC ithi amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo, ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lo kusasa. Lesi yisinqumo esichothozwe inkokheli ye-MDC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imihlangano yalo eminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akula divolu ukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende, ngoba ubungumbiko ovela kupresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho akucabangayo kuzulukazi weZimbabwe, okutshengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngezulu weZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of a Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani, ukuthi ke awukazulu umkhonomi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubungumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kukanti-ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko wokudlula.
Amapholisa aphe sizathobani kumbe zizathobani ekulivimbeni?
Aphe isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Nelson Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudibeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona ngasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Nelson Chamisa.
Lo uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. Though my friends keep saying we'll get better, maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong. Mama say, give them love, they'll break your heart instead. Instead, no, 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 no. Is this meant to be? Though I tell myself that it could work out, maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. Though my friends keep saying we'll get better, maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say, what's love got to got to do this. When I say I love you, I wanna hear you say you love me too.
Singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje. Ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo wobuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.